kuti wanu wanovota wabudu nile California wanu kufarira kambi na wawo anowa iye mdemokrati neza harikuita saka kuti ito zira iso zukuti anakaita president waliko patigaro wanu unayo kuti ma policy zao anu kufarira wane wanu nikuti kambi na wawo atusaru kwane wanu pachena kuti wanu wanu kuti amekita mata ramuru kuita ilo rorakana saka kuto fauta ito
Tinoona kuti vakanga vachida kuti vanyuse muabviswe pachigaro vanga vachinyunyuta nenyaya dzemitemo yavanoti yakaomeswa yekudzivirira kuparada kwaCovid-19 nezvimwe zvakadaro tingati here zvichemo zvavo izvozvo zvazviri zvichemo zvine udzamu kana kuti yanga iri nyaya yekungoda kuabvisa nekuti ndeve bato reDemocratic Party
kuwanda ni kamunwe kuda kuwabvisa pachigaro zvainga zvichizokonzera kuti wazoti musarudzo ichauya mazuva makore ari kupera kana tigore rinouya zvaizonzi muri kuona vanhu vari kuita zvakashanda saka wabva pachigaro handifunge kuti zvakabvine kodzerova ino yakadzikama yekuti wabviswe pachigaro asi kwakuda kutsvaga chete kubvisa pachigaro gavhena akasarudzwa nemadhemokrats saka zvakundika naizvozvo uye vanhu vari kufara nekuti vari kuona kuti zvido zvevanhu zviri kunyanya kuitwa kucalifornia
tichiona kuti aka akasike kutanga kuti mudunhu umu munge muchiitwa iyo yavanoti recall vote kana kudzingwa kwagavhuna sarudzo yekudzinga gavhuna ichii chinoita kuti zvisimbirirwe mucalifornia imomo
california vanoisimbirira nekuti vanogona kuda vachishandisa kuti vanonga vachiita test the waters kuda kuona kuti zviri kufamba sei vanhu vari kufarira here mutungamiriri aripo saka nzira yekuda kuona kuti mutungamiriri ari pachigaro wari kudiwa here vanochienda kuna gavhena wacho kunyanya california nekuti ndo takagona zvichiitika mumashure u saka vanhu vari kufungidzira kuti marepublicans anga achida kuona kuti madhemokrasi ane watsigiri wakawanda here zvinoaiwa tazviona kuti madhemokrasi ari kutsigirwa chaizvo zvakazara mudunhu recalifornia
izvi zvinosiya papi iwo gavhuna Newsom nemabatiro avanga vachiita basa
zvinovapa manyukunyuku zvinovapa manyamwi zvinovapa zenze zvinovapa iwo kuti vaone kuti vane confidence mune zvavari kuita nekuti ndozvi kudiwa nevanhu kuda kuti vanhu vararame vanhu vapore vanhu vapore kubva mudenda iri recovid 19 saka tinoona kuti gavhena varipo vanenge vachiona kuti basa ravari kuita riri kudiwa nevanhu nekuti vasarudzwa zvine mutsindo saka tikuona kuti vacharamba vachiita basa ravo rakanaka uye temu yavo ichafamba zvakanaka.